Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tambira mamwe maresults abva kulaboratory yedu. Inova ndiyo huru laboratory muno muZimbabwe inoita matest echirwere ichi chinonzi COVID-19. Vatitaurira kuti kune mumwe murwere zvakare abuda nechirwere cheCOVID-19.
Munhu wechipiri anobatwa necoronavirus muHarare.
Tikuona kuti hurumende muZimbabwe haisina capacity yekunge chifama financial bailout makampani zvinenge zvakakosha. Makaona madeveloped countries vari kutopa kuAmerica kuti almost $1 trillion zviri kupiwa kunobva kuma company but even kuma individuals ari vulnerable.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Prosper Chitambara vokurudzira hurumende kutora matano ekuona kuti coronavirus haivhiringi zvakanyanya upfumi hwenyika. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti pave nevanhu vaviri vave nechirwere checoronavirus munyika uye iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisaende kunyika dzine chirwere ichi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vazivisa kuti pave nemunhu wechipiri awanikwa aine chirwere checovid-19 muHarare, zvichitevera kuzivisa kwavakaita nezuro manheru kuti paive neumwe munhu akabva kuBritain akawanikwa aine chirwere ichi kuVictoria Falls. Vamoyo vati munhu wechipiri uyu akange ashanyira kuAmerica.
Tambira mamwe maresults abva kulaboratory yedu. Inova ndiyo huru laboratory muno muZimbabwe inoita matest echirwere ichi chinonzi COVID-19. Vatitaurira kuti kune mumwe murwere zvakare abuda nechirwere cheCOVID-19. Uyu murwere uyu murume ane makore 30. Akafamba akaenda kuAmerica musi wa29 February. Akazodzoka kumusha musi wa9 March. Akapfuura nekuJohannesburg.
Ziviso yavamoyo yabuda apo paine mashoko aswera achitenderera padande mutande pasocial media zvichinzi pane vanhu vaviri vawanikwa vaine chirwere ichi muHarare. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vakurudzira bazi rezveutano pamwe nemamwe mapazi ehurumende kuti arongeke panyaya yekuburitsa kwaanoita mashoko nezvechirwere checoronavirus kuitira kuti vanhu vawane mashoko echoko.
Ngazviratidze kuti pane kudyidzana kana kuti coordination pakati peMinistry of Health nemamwe mastakeholders. Tinoziva kuti mamwe makliniki ndeekanzuru, mamwe makliniki ndeemamishini, mamwe angadai ari maprivate, asi ngapave neofficial source imwe chete kuitira kuti mashoko anoenda kuvanhu asave mashoko anenge akadzongonyedzeka.
Asi vamoyo vati bazi ravo chete ndiro richange richiburitsa mashoko akanangana nevanhu vachawanikwa vaine chirwere ichi.
Isu vebazi rehealth tisu ticharamba tichingokutaurirai tichikuzivisai nguva dzese kuti zvakamira sei. Saka bazi rino ndo kunobva maresults ese isteta apiwo nemalaboratory.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa vaHenry Madzorera, avo vanove zvakare munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vati hurumende inofanira kutsvaga mari yekunze yekutenga zvose zvinodiwa mukurwisa chirwere chapinda munyika.
Hurumende ngaiite set aside foreign currency inokwanira kunza masanitizer akakwana munyika nezvimwe zvese zvikwanisiro zvatinonida muno munyika zvinecho kuita nezve coronavirus.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimbomira kushanyira nyika dzine chirwere checoronavirus ichi, asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Valuk Tamborinyoka, avo vati hurumende haina kumira pachokwadi pakurwisa chirwere ichi sezvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuNamibia pari zvino, ukuwo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vari kuChina, idzo nyika dzose mbiri idzi dzine chirwere checovid-19.
Mutemo wezanu ndewekuti we defy what we decree, kuti hatiteereri zvatinotaura. Vane mutemo bedzi anoda kungopa vamwe vese, asi ivo vasingateedzere mutemo iwoyo. Asi tikatarisa panyaya yekorona tinoona kuti inyaya iri serious, inovayauraya vanhu vakawanda kunana Italy, kunana America, kunana China, kunana South Africa, naikoko kuNamibia kwavaenda ivo vaMnangagwa pachavo. Asi unoona kuti ivo vanotoisa mutemo vanoto declare chirwere vachitaura ivo kuti inational disaster, vototi ivo vamwe vanhu havafaniri kubuda munyika. Asi tinoona kuti ivo vaMnangagwa vaenda kuNamibia kunotori nechirwere ichochi, kura kuti vanogona kudzoka vanacho vakasikopa vanhu zvakare. Unoona kuti vachiwenga zvakare vakasimuka vakaenda kuChina kunotova kumukoko wechirwere ichochi chekorona, vanogona kudzoka vachitapurira vamwe vanhu vemuno muZimbabwe. Saka unobva ungoona kuti tiri kudhila nehurumende yemadusura vasingaite care about the lives of the people.
Asi mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri wenyika pose paanofamba pane matanho ekuchengetedzeka kwake anenge atorwa, vachiti haangofamba chete. Mugari amai Barbara Pagara vatiwo kushayikwa kwemagetsi kuri kuvatadzisawo kuwana mashoko azere nezvechirwere ichi sezvo vasingakwanisi kunzwa nhau panhepfenyuro kana nharembozha yavo isina moto. Vatiwo kushayikwa kwemvura nguva nenguva kuri kukonzera kuti vatadze kunyatsoita utsanana zvakanaka aka sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano.
Tikunzi tigeze, tinogeza nei kana iyo masanitizers achari kunzi titi sanitize mhuka chevanhu abva akwira zvokuti achatombokwanisa kana akatenga mashops machomo. Saka zvichati zvimwe zvinhu zvimwe zvichanetsa futi kunyatsokontrola chirwere icho chichi.
Chirwere checovid-19 icho chakatangira muguta reWuhan kuChina chinonzi nesangano reWorld Health Organization chauraya vanhu vanosvika zviuru gumi nezviviri uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumasere ezviuru pasi rose. America chete yave nevanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe vafa nechirwere ichi, uye vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vabatwa nechirwere ichi, ukuwo China iine vanhu vafa vanosvika zviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi mashanu nevashanu, Italy ichirasikirwawo neupenyu hwevanhu zviuru zvina nemakumi matatu nevaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nyanzvi munyaya dzehupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kutora matanho akasimba zvikuru mukuona kuti upfumi hwenyika hauparadzwe nechirwere checoronavirus icho chadhingura misika yemari pasi rose. Dr. Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano ravana chipangamazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti coronavirus inofanirwa kutorerwa matanho sezvo iri kuvhiringa upfumi hwenyika pamwe neutano hweveruzhinji.
Kandarasa upfumi hwenyika pasi rose, tiri kuona zviri kuitika makaparisa semuenzaniso pamisika yemari zvakushona ichidonha misika yemari zvakanyanyisisa. Mainvestors nevamwe vakavasevha mari vachirasikirwa neupfumi. Tiri kuona kudonha kwemaasset values pamafinancial markets. Karasoro zvakare yatingati kugadzirwa kwezvinhu kwakanganisika zvakanyanya nekuti masosi maaonika hadzikwanisa kunge dzichitenga maraw materials, kuimporta maraw materials even kutengesa zvigadzirwa kune dzimwe nyika nenyaya yekuda kwematrade restrictions akonzereswa necovid-19.
Zvii zvingaitwe mukudzivirira kuti coronavirus isavhiringe upfumi hweZimbabwe?
Tinofanira kudzidza kune zvirikuitwa nedzimwe nyika. Dzimwe nyika dziri kutotanga nyaya yekuderedza atingati interest rate. Makaonawo interest rate muZimbabwe akakwira zvakanyanya, ari kuavhareja ma35%. Saka makaona kunana America vatoderedza interest rate kusvika kualmost zero kuitira kuti makambani atanganisirwa zvakanyanya necovid, nekuti makambani mazhinji ari kuita lay off maworkers. Saka makaridyusa cost yekuti vanga vachikwereta mari, zvinovabatsira kuti vakwanisa kunge vakwanisozowana access kumaworking capital anodikanwa kuita rebuild from this covid-19. Saka Zimbabwe tikatarisawo zvakare kuti inogona kuderedza matax, atingati matax break, pamatax break makambani even maindividuals. Matax emuZimbabwe akanyanyisa kukwirisisa and tatarisana nedambudziko recovid-19 Zimbabwe inofanira kusha
kushandisa ma instrument ma macroeconomic policy instruments ekuberedza ma tax kuti kuti at least vanhu vakwanisangu vachisara nesa a bit of disposable incomes. Tiri kuona kuti hurumende yemuzimbabwe haisina capacity yekunge chipama financial bailout makambani zvinenge zvakakosha. Makaona kumadeveloped countries vari kutopa kuamerica it's almost $1 trillion tiri kupiwa ku not just makambani but even kuma individuals ari vulnerable.
Munoona here Zimbabwe ine chido uyezve zvikwanisiro mukudzivirira upfumi hwenyika kuti usaparare?
I think my degrees of freedom chido chinogona chiripo but my degrees of freedom anenge ari limited. Makaona Zimbabwe economy yedu ya highly informalized and even pakanzi paitika out of course the government ari kuma so far pane 2 or 3 here wanzwa batwa nechirwere ichi but outbreak yakaita full blown I think zvinogona kukanganisa zvakare zvakanyanyisisa economy yeZimbabwe nekuti hatina capacity yekunge tichikwanisa kudila ne comprehensively and holistically ne COVID-19. Hapi vinyawa kondirisa nekuti hatina kwa long time hatatiri kuisa mari buzi nchinongo na utibati ya kana tawiru wane matambu wa kata sana COVID-19. Mari shinji yanga yari kuenda kunyaze consumption. Hatina mari yanga yetiendes kwa kunyaze investments, kunyaze ma hospitals. Na uti zendarizu ni ma hospitals yedu, even before COVID-19 ma hospitals yedu, anga hatu kwada kuona zvachiitika pakati pema medical doctors anga achiita mamwe mabasa vachiti hakuna mishonga. Saka moisa tosangana nedambudziko recovid-19 zvinotaura kuti situation yacho isaya kunyadzi public health the worst.
Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vemuzimbabwe havana mabasa vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu. Ko munhu wozvake anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu angararama sei panguva yakadai?
Kurarama kuno hakwatonetsa. Vanhu vazhinji vanga vakurarama nekutengesa nekutengesa muinformal economy. Saka tingi marestrictions aiitwa traveling. Vazhinji vanga vachienda kunana China kunana Europe. Saka pane marestrictions. Vanhu vanga vachienda kuna South Africa pane marestrictions ekuti vanhu vanga vasingafambi. Saka zvaakuafekta malivelihoods evanhu vazhinji. Panguva iyo nyika yedu isingapi atingati ma-income grants, ma-social welfare grant or even ma-social protection kuvanhu. Kuzine dzimwe nyika manhu vanenge vaina access atingati ma-basic income grant ekuti vanga vachibatsirikana kana vawirwa nematambudziko akaita sana COVID-19. Saka nyaya dzepoverty nenyaya dzehanga, nzara neurombo zvichatonyanya kuwedzera nekuda kwe-COVID-19.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanotenga midziyo muzvitoro zvemachina kuBotswana vachizozvitengesa kuZimbabwe vanoti midziyo yavanogarotenga haichisiri kuwanikwa muBotswana sezvo midziyo iyi isiri kuuya neuwandu hunotarisirwa kubva kuChina nepamusana pedambudziko recoronavirus. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Mumwe anoita basa rekutenga midziyo iyi muBotswana achizotengesa kuZimbabwe muzvare precious nyika dzino vanoti chirwere checoronavirus chiri kuita kuti business ravo riderere zvikuru nokuti hakuna midziyo muzvitoro zvavagara vachitenga.
Zvataida tichazviwana these days ndotosvika zvitonzi hapana zvinhu zvataida tichida. Zvangwana tichida kusikotenga ya limited panenge pasina saka ne hapana business ratiri kumboita zvatodeclina. The business has gone down. Zvadzika patenge tichita 100% zvine zvatodzika na about 85%.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAllen Dewere vanotiwo midziyo yakafanana nematerevhizheni makuru nezvipfeko zvenguva yechando hazvisi kuwanika muzvitoro izvi.
Maplasma nezvimwe zvimawinter things like hembe maclothes kuti handa vasobvumirwa kuti vatransport hembe and likes so ndozvimwe zvakaita zvishota muno muchina mumashopu emachina.
Vanamuzvina bhizinesi vekuchina vari muBotswana vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuodha midziyo kunyika kwavo nepamusana pekuti South Africa haisi kubvumidza kuti ngarava dzinobva kuchina dzipinde munyika iyi senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi icho chakatanga kuchina kwakare gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Thomas Chaitezvi vanoti vanotenga nekutengesa zvinhu vanofanirwa kumbomira kufamba-famba senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi.
Yambiro yangu yandiri kukumbira kuma cross borders ndeyekuti wambofana wambomisa kuita ma cross border au wakatarisirawo kuti varuda kuzama kuita kuzviponesa zvagara vachiita kasi chirwere chekoronavirus kumaurire acho achauya aya akaipira munhu wese.
Chimwo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa Valaxin Kambeva vanoti pamusoro pedambudziko recoronavirus, rimwe dambudziko ravakatarisana naro kupera kwesimba remari, izvo zvinoita kuti zvinhu zvavanoda kutenga zvivadhurire.
Ya kwagara kwakusina business most of the current kwagara kusina mari corona yazongouya mumashure zvaive pari pa business since January kwagara kwakusingorina mari inambovera yachinja the rate of yevanhu kuti vauye kuno cross the board ya meaning zvakutora kuti munhu akutonyanya kutosafa kudarika kusafa kwanga achisafa kuti hapana chimwe chachagona kuita posindora riri business rake ndanga iri industry yake
kunyange hanzo zim trade chita hakuna kutenga nekutengeserana kune udzamo kwakakura pakati kwebotswana nezimbabwe Muongororo yavakaita gore rakapera inoratidza kuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvinosvika mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora ekuAmerica, mari zhinji ichibva kuvanhu vanotenga zvinhu muBotswana vachizonotengesa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yashuka nguwe yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Rita Nyamupinga. Avo vakawana ruremekedzo imo muno muAmerica rwekunge vari 2020 Women of Courage pakati pemadzimai gumi nevaviri pasi rose. Vakawanikwa vachipiwa ruremekedzo urwu muno muWashington nemudzimai wava Donald Trump amai Melania Trump nava Michael Pompeo vanova ivo munyori mukuru mubazi rinoona nekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Dr. Nyamupinga vakasvika munyika svondo rapfuura. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti makatambirwa sei pamakadzokera kuZimbabwe.
Ndakatambirwa nevemhuri yangu. Vakanditambira vakafara chaizvo. Dambudziko rakaitika nderekuti sezvo ndinombotirwarei nemusana ndakanga ndisingakwanisi kunyatsogara. Saka ndakazosvika ndiri pauchezvo kuti vana vakamboshamisika kuti kuamai vaita sei. Asi ndakati rwendo urwu rwakanga rwakarebesa. Saka ndakakumbira kuiswa pauche. Asi vana vakafara neveukama vakafara neshamwari. Dzakafara chaizvo. Nanhasi vachiri kungonditumira mamessages ekundikorokotedza.
Tombotarisa muchiriko kuno kuAmerica zvii zvamungati makadzidza kunzvimbo dzamakaenda zvamuchapakurirwa vamwe pakusvika kwamaita kuZimbabwe yezvino?
Ndakadzidza zvakawanda. Ndakaenda kuOklahoma, kutauni inonzi Tulsa. Chakandikachamadza ndiri ikoko chandisina kumbobvira ndakaziva kubvira ndatanga kushanda nemadzimai ari muusungwa kuti Tulsa, Oklahoma State ndo ine vasungwa vechidzimai vakawandisa pasi rino rese. Ndakakwanisa kuenda kujere rinochengetedzwa madzimai. Ndikasvika kune madzimai anokwana 916 panzvimbo imwe chete kunonzi kuEd Warrior Correctional Center. Kued Warrior Correction Center. Kuno chengetwa madzimai ari muusungwa vari kuedza kuvandudzwa upenyu hwavo kuti vashandure upenyu hwavo hwavanga vachiita vari kunze vasati vasungwa. Umwe vanobatsirwa nekuita mabasa akawanda emaoko. Ndakashamisika chaizvo. Tichisvika mucall center yakakura zvikuru yaikoko kuedi Warrior Correctional Center. Kwaiyo kune madzimai aitoshanda mucall center iyoyo. Panze apa pane magarden. Vanorima vachitengesa. Vane kantini yavo yavanotengesa zvekudya. Chandakadzidza ndechekuti majeri eko vanobhadhara. Haungoenda kujerika wongogara. Uchifindwa nemari yejiri. Unotoishandira mari yejiri iyoyo. Haungopiwa.
Kubhadharwa kwemadzimai aya kunobatsira sei muupenyu hwavo hwamangwana.
Nekuti izvi vakandichibvunzirisisa. Vakanditaurira kuti izvi zvinoitirwa kuti munhu atidze. Asazode futi kuita sei kupara mhosva. Matongero avanoita, vanokuisa ivo mutorongo. Asi vanozokupa mapato ekuseenza nawo akaitawo sesu vana fempurisi. Vanenge vachitowanawo magrants kubva kuhurumende yekuti vachengetedze vasungwa vavabatsire kuvavandudza muupenyu nekuti majere eukuku. Ane zvese asi dambudziko randakaona zhinji ndaibvunzisisa. Ndichida kutsvakurudza kuti sei kune madzimai akawanda kudai mujeri rino reedi Warrior Correctional Center. Zvikanzi madzimai aya, madzimai anoita zvinodhaka. Vamwe vanozvibaya, vamwe vanoputa cocaine, vamwe vana vanongotiza mudzimba vari vadiki, votangisa kugara mastreets, vamwe vototengesa zvinodhaka. Vamwe vachiputa zvinodhaka. Vachita mhosva, vamwe vanosiya vana, vasina anovachengeta. Saka masiyanirano akaita majeri avo ndeyekuti hakuna munhu anoenda nemwana mujeri. Mwana anotorwa oendeswa kuno vanoda zvavo kuchengeta vana, avanovati ma foster homes. Ndoko vanoenda ikoko vonochengetedzwa. Vana ivavo havachaonana naamai ivavo. Mapato anoshanda nemadzimai aya akaita sana fame priest. Vanozopota vachinotora vana ivavo vachivauya navo kujeri vachionana naamai ivavo kuti vave nehukama naamai ivavo. Saka kana vabuda vanotorwawo nemaboka akaita sana fame priest. Vanenge vaine zvavainazvowo zvavanokwanisa kuvapa madzimai aya zvakaita se mabasa emaoko. Takatoenda pane kantini hombe chaizvo inoshanda madzimai aya. Vanoshanda kwemwedzi mitanhatu votohora mari voita mari dzavo vochitotangisa kuita upenyu hwavo vobatsirwa kuti vasangane nevana vavo votangisa mhuri yavo zvakare patsva.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tichakupai zvakare hurukuro yedu iyo tichange tiri kuenderera mberi nayo svondo rinouya yatakaita naDr. Rita Nyampinga.
Aita
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri veStudio 7. Iye zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Zvinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuita hurukuro nava Difa Dube avo takambokurukura navo svondo rapera vachichema kwazvo kuti vanga vachitsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare kuma1992. VaDube vadzoka nhasi vachitaura kuti aiwa vabatsirwa nevateereri veStudio 7 vakazokwanisa kunge vachibatanidzwa nevazukuru vavo vavakapedzisira kuona kare kare vari vana vadiki, mumwe aine makore mashanu, mumwe aine makore maviri. Nhasi regai tinzwe kuti zvii zvakaitika kuna VaDube. Togamuchirai nemufaro, VaDube.
Ndinotenda baba Jonga.
VaDube, takakurukura nemi svondo rapera muchirongwa chedu muchichema kwazvo kuti muri kutsvaga vana vakasiyiwa nehanzvadzi yenyu. Mungatudza kuti masvika papi nekutsvaga vazukuru venyu?
Ndinoda kutenda zvekare pamhuri yeZimbabwe ndichida kumbo kupai mashoko kuti pakutsvaka pazukuru vangu rwendo randaenda ndinongoti Mwari ndinomutenda zvikuru. Mwari ndinomutenda zvikuru ndichinyatsokutotenda nemhuri yeZimbabwe yese, kwese kwana Marongera Bikita, kwese kwamazowe kuchivhu, kwese vanhu vaindifonera vachindipa mamessages, vachitumira mamessages. Vamwe vaisi even some of the people vari kunze kwenyika, kwana Botswana, kwana South Africa, vanga vachindifonera vachinditeera tichakubetserai kutsvaga vazukuru vangu. Ndinoda kutenda nekutaura mhuri yeZimbabwe kuti vazukuru vangu ndakazovawana after more than 20 years ndichivatsvaga kubva na1992 ndichingovatsvaga. I'm so happy. Chinonyatsokutondirwadza pakuwana vazukuru vangu kuti vawana vachingochengetwa nevanhu chete vasina kana kumboziva kuti havazivi kuti kana kuti amai vavo vaiva munhu akaita sei kana kuti baba vavo vaiva munhu akaita sei. Vanongo vavana vari kutonyatsokutoziyana chete pachiviri chavo chete. Pandigara ndafara zvingaite, ndafara. Mwari ndinoti Mwari ndinomurumbidza.
Saka vazukuru vari kugara kupi vadhuve?
Vazukuru iko zvino vari kugara kuHarare. KuHarare ndiko kwandakavawana kudhorobho reChitungwidza.
Saka ivo vazukuru vakanzwawo sei kuwana hama yamai vavo mushure memakore ose aya?
Vazukuru vakafara zvisingaite, baba Junga. Vakafara chai kunonzi kufara because it was like a relief to them. Wakuti nguva yese vechingozvibvunza kuti isusu tiri vanhu vakaita sei tisina kana munhu chete atinoziva, chero sekuru, chero hambuya, chero ani, hapana munhu atiri kuziva. Paringa muti unonzi muti uri mudondo chaivo. Vakanyatso kufara zvisingaite. They can't wait kundiona chaivo nemaziso avo. And then you can't wait kuti tisangane vabata neruoko chaivo because ndidzo hama dzangu chaizvo dzeEuropa. Ndinotenda zvisingaite. Ndinotenda zvisingaite. Mwari ndinomutenda. Vari kunyatsokufara zvisingaite. Vari kutenda chaivo nebasa ramuri kuita muVOA. Muri kuita basa guru chaivo. Ndinoti sorai makadaro vakomana, musadzorai kumashure.
Kune vakawanda vadhuve vari mumatambudziko akaitawo senyu kana sei vazukuru venyu ekuti vakapesanawo nehama dzavo kare kare. Zvii zvamungavataurirawo imi pari nhasi tichiona kuti manga maane makore akawanda muchitsvaga hama dzenyu?
Baba Jonga, chandinonyatsokutokurudzira ndicho kuti paStudio 7 tinokumbirawo kuti kana pane nguva imborwisai kuti mogona kuendera mberi nechirongwa ichi because pane vanhu vakanyatsokutowanda chaivo vaitondifonerawo futi venyatsokutochema kuti ko tibetsereiwo nezvo tiri kutsvaga hama dzedu. Saka vanhu vakawanda vane matambudziko anofanana nematambudziko andange ndiri mawari. Pachandiri kutaura kuna vanhu vane matambudziko anofanana neawa andange ndiri mawari ndokuti musanyatso kuto give up within a short space of time. Rambai makashinga, rambai muchitsvaga because it's just that one day. That one day ndiyo yangu, yangu one day yechona ndiyo yatosvika nezuro. Saka ndinongoti rambai makadaro vakomana, don't lose hope because zuva kana rasvika rinenge rasvika. Mwari achamukomborerai. Sometimes patience pays. But chandiri kunyatso kutozvedzera chaivo kuti apa VOA rwisai chaivo kutoti mutoita chirongwa chakatonyatso kutotarisana nekutsvaga vanhu kana kubetsera vanhu. Nyangwe murombo, nyangwe munhu akaita sei anogona kutoteerera Studio 7. Kana vanhu vari kumareserva havagoni kumbobata chero chinhu, but Studio 7 inosvika kwese. Kwese kwese inogona kusvika. So tinongoti sorai makadaro vakomana, batai basa renyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadhube kuwana nguva yekutaura nesu.
Ndinotenda baba Jonga.
Manga makateerera kuna vadifa dhuve muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu wechipiri anobatwa necoronavhairasi muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Prosper Chitambara vanokurudzira hurumende kuti itore matanho ekuona kuti coronavirus haivhiringi zvakanyanya upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.